example, you know, power confusion, producing Wakatarisa from inside USA. Chiku power confusion ya katonya nyisa, kuhunye kazisiri kubudirira, zinenge zakatarisira kudzidza zvidzidzo zvemafambisirwo anoitwa hurumende namatongerwo enyika. Asi zvekare ndinoonawo futi zvichititaridza unhu hwevanhu.
Takamira ipapo, zvinorevei panyaya yeutongi hwejecheteri uyezve nezvekufambiswa kwesarudzo dzakachena? Tichiona kuti mamwe mapazi emuno muAmerica vari kuti hapana sarudzo dzakabiridzirwa.
Maonero angu ndeyekuti zvinopatso muenzaniso wakaipa, chimiro chakaipa kunyika ino yeAmerica. Kuita sokuti hapana utongi hwejekerere, kuita sokuti pane utongi hwekumbunyikidzana noudzvanyiriri. Asi zvekarewo ndakatarisa rimwe divi, vanhu vanogona kungonanga pamutungamiriri wacho anenge achikonzeresa. Tongoona sokuti pachirungu ndeyaya vanenge vachiti denial phase, nokuti hatisati zvanyatsogamuchirika. Handiti munoziva kuti chero munhu utoti warasikirwa nechinhu chaunoda kana kuti munhu ashaya, unomboita chinguva chokuti unoita sewakabatwa nedzikirira, then wozondendunikoona kuti ichi ndo chokwadi chaicho.
Saka munoona pane zvichasanduka here mukupindana kwenguva? Tichiona kuti ivo vaJoe Biden vemadhemokrats vanofanira kutora matombo
gore rinouya munandira.
Handioni kuti pane zvinganyanyoshanduka hangu ndichiona marongerwo akaita mutemo yemuno munyika nemafambisirwo anoitwa zvinhu. Dai dziri nyika dzakaita sokwedu kwatinobva kokungoti vanhu vanongotonga nedemo vongombunyikidza vachienda mberi zvaigona kubudirira. Asi muno muAmerica ndinongoona kuti vachatotsveta zvavo masimba iwavo zvakanaka-naka.